Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 25 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU PF ropomerwa mhosva yekumanikidza vechidiki mumaruva emasvingo kubhadhara mari uye kuti vakwire mabhazi nemarori achatakura vanhu kuenda kudhorobha remasvingo kuchaitirwa musangano wevechidiki navamugabe.
Ikita tinoda kutaura kuri Zimbabwe vateerera ndeyekuti murayiri basa rake rinokwanisa kuti rishandike zvakanaka kana muzvikoro mune atinoti maresources matextbooks. Pari zvino muzvikoro hamuna matextbooks.
Mamwe masangano evarayiridzi onyonyota nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora ekuti varayiridzi vari kuda kuvhiringidza hwaro hwedzidzo hutsva kana kuti karikulamu itsva.
Ndingada kukurudzira vazhinji veZimbabwe ndiri zvekuti mamiriro akaita nyika yedu iko zvino zvino mamiriro ekuti tinofanira kuisa kuimba kwedu maningi kuna Mwari kuimba naMwari kuti Mwari ndiye muvambi uye nemufanisiri wekutenda kwedu.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinonzi riri kumanikidza vechidiki mumaruva emasvingo kuti vakwire mabhazi nemarori achatakura vanhu kuenda kudhorobha remasvingo uko kuchaitirwa musangano wevechidiki vachisangana nemutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechishanu. Bato iri rinonzi riri kumanikidzawo zvakare vanhu kubhadhara mari dzichashandiswa kumusangano iwoyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki mumaruva ekumasvingo vanoti ZANU PF iri kutuma vechidiki vayo kuti vafambe vachiudza madzishe nemasabhu kuti vaone kuti vemazera madiki vose vatakurwa kuenda kumusangano uyu uchaitwa munhandare yemucheke musi wechishanu. Vechidiki ava vanoti masabhuku ari kutyidzira vabereki vavo kuti vavamanikidze kuenda kumusangano uyu vachinzi vanoramba kuenda vachazvionera pamhuno sefodya. Muzvarita regumbo wekudyidzidza kuzaka mumwe wevari kuziva zviri kuitika.
Mayuth emusangano weZANU PF akafamba achiudza masabhuku nemadhishe emuno muzaka kuti tinofanira kuenda kumusangano waPresident uriko kumucheke. Vakatotiudza kuti tinofanira kunge tiriko, tikasaenda isusu vabereki vedu vanoona mocho. Saka tiri kutongoendawo nekuti tiri kumanikidzwa sezvo maelection aapadhuze, saka tinongototi tiende.
Mumwe wevechidiki akaramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake anoti vechidiki veZANU PF vari kutyora kodzero dzake sezvo mutemo wenyika uchibvumira munhu kuti atsigire bato raanoda. ZANU PF iri kunzi iri kufamba zvakare muzvikoro zvikuru ichimanikidza vakuru vezvikoro chero zvisiri zvehurumende kuti zvivape mabhazi avo anozotakura vechidiki mumaruva ose edunhu remasvingo. Izvi zvakataurwa nemumwe mukuru wechikoro chekubhikita uyo akadamba kudomwa zita rake.
Chokwadi, takatoonawo matsamba achiuya kuti bhazi rega rega pachikoro rinofanira kuenda kunzonotakura mayuth panouya Purezidendi musi wa30 kuno kuprovhinzi yemasvingo. Ichokwadi, saka isu hapana zvokuzviita, bhazi tichango riendesa, nokuti kana tikarega kuendesa bhazi tinoita topinda panguva yakaoma nokuti basa racho rinenge risingachashandiki kunyanya tatarisana nesarudzo kudai. Saka takatonzi kana vanenge vatadza kucomplaya zvinoreva kuti munenge muri veopposition musingatsigiri hurumende iripo. Saka tinoti bhazi rinotongoenda, hapana zvokuzviita kana kuda kana.
Mukuru wechidiki veMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai Matsvingo vapori mai vanoti ZANU PF iri kuratidza kukundikana kana ichimanikidza vanhu kuenda kumusangano yayo.
Isu sevechidiki veMDC tiri kuona kuri kuita kwakaipa zvikuru nokuti munhu anofamba ni kodzero yekusarudza chaanoda musangano waanoda oro munhu afanira kumanikidzwa kuenda parali oroshi anofanira kuenda kumusangano waanenge akasunungurwa kuti adi aende uyezve tinoona takatarisana nebumbiro redu remutemo tinoona kuri kutyora mutemo wehurumende nekuti munhu anofanira kuzimanikidzwa kuita zvaanenge asingadi munhu ngaende kwaanenge akasunungwa kuenda uye zvikuitwa namadzishe nemasabhu isusu tiri kuona kuti kuri kutyora mutemo kuno uye nekusaziva kutungamira vanhu saka isusu takazvitarisa isiro vechidiki vemgc tichaedza nepatinogona napo kukurudzira kuti vanhu vave vanosarudza kuita zvavanenge vachida vakasununguka
kunyange hazvo sazvigaro vechidiki muzanupf masvingo vanobhendarombe varamba kutaura nestudio 7 parunhare mumwe wechidiki kumasvingo wezanupf ada kuzikamwa nezita rekuti comrade spindi pindi aramba kuti vechidiki vezanupf vari kumanikidza vanhu
kumanikidza vanhu tingati kunyepa hatisi kumanikidza vanhu isu tiri kukoka vanhu vose kumusangano mutungamiri wenyika purezidendi wedu vamugabe tovada semayouth ende semayouth tichaenda in our numbers havasi kuramba vanhu havasi kumbonyikidzwa zvekutaura vanhu zvokunyepa gadziriro dzafamba zvikuru ndoti iko zvino ndikatarisa tenge takuma 90% preparation zvokuti aiwa mukuru ngaauye takavamirira
asi vazhinji vanoti ichokwadi kuti vanhu vari kumanikidzwa migwagwa mumaruwa nemudhorobha remasvingo yakatotanga kugadzirirwa kuitira kuti motokari dzichatakura vanhu dzifambe zvakanaka musangano wavamugabe uyu ndewechitatu vachitenderera nyika vachisangana nevechidiki vebato ravo ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba
Sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kushushikana kuti urongwa hwekunyoreswa kwevanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya hwanyanya kunonoka. Mukuru weZESNI amairinda echipfunde vhavha vanoti vanotarisira kuti nepave nenguva dai Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisa nezveurongwa hwayo uye mafambisirwo achaitwa basa rekunyoresa vanhu. Amai chipfunde vhavha vanoti mutsauko uripo pakati pesarudzo dzegore rinouya nedzimwe dzakamboitwa munyika inyaya yekuti pari kuda kushandiswa michina mitsva yebiometric voter registration kana kuti BVR iyo isati yamboshandiswa munyika. Vanoti izvi zvinoda nguva yakakwana kuti zvidzidziswe vanhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Izvo zvinhu zvatiri kutogunun'una kuti zvanonotswa nokuti tinenge tichiti shambadzo idzi dai dzachitangisa uyezve neoperational plan yekuti dai yachitangiswa kuti zeti vachatanga kupi uyezve kuti urongwa uhu hunenge huchizofambiswa sei sezvo muchiziva kuti vari kutangisa prosesi iafresh kucreata polling station voter registration haisati yamboitwa muno Zimbabwe particularly kushandisa mamachine nebiometric voter registration saka tachitokurudzira dai zeti yachitangisa kutofundisa vanhu kuti vanhu vaziye nokupublicisa process iyo kuitira kuti paanozokwanisa vanhu anenge vatoredi ende vaakutotarisira kuti dai chirongwa ichi chachitotangisawo vachiziva kuti zvinoitwa sei.
Imiwo seZESNI mune zvamuri kuitawo here pasi apo kufa nodzidzisa vanhu kana kunyeurira vanhu pamusoro peurongwa huchaihwo?
Isusu seZESNI tiri redi anytime kana zeki yangoburisa madates nokuti zvinofambiswa sei tinova redi. Tine mamembers edu ari all over the country sezvo muchiziva kuti tinoshanda nemamwe organizations akapararira nyika yese saka anytime kana tichinge tangozova madates nokuti urongwa hwacho huchafambiswa sei tinobatsira tichashambadza nokubatsira kuita voter education panyaya iyoyi.
Vazhinji vari kunyanyokurudzirwa kuti vanga vachienda kunonyoresa kuvhota ndevechidiki nemadzimai pane dambudziko ramuri kuona here ringange richizowanikwa pane mapoka maviri aya vechidiki nemadzimai?
Vechidiki ava kazhinji savana vanenge vakachengetwa navabereki havana dzimba kana mabhills anouya mazita avo. Kechipiriwo futi madzimai vakawanda vakaroorwa dzimba hatina hatina property mabhills anouya ari mutara nababa saka dambudziko iroro rinenge riripo pakuti hatina proof of residence inotarisirwa kwozoita likely issue yeinterest. That's why ndichitaura apasi kuti kana pachinge pasina kukurudzirwa nokufundiswa vanhu kuti zvinofambiswa sei tinoda kuti masekta iwo amataura ndo vanonyanya afektwa kuti kazhinjisa vanoshandiswa kuenda kumusangano vachiimba vamwe vachiita zvekukampena semayuta asi kuzonoregista havasi haregisti.
Avanga vari mkuru wezesini ya mairi ndai chifunde vava vari parunare ne Studio 7. Mamwe masangano evarairidzi anoti ari kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo yepasi Lazarus Dokora ekuti varairidzi vari kuda kuvhiringidza hwaro hwedzidzo hutsva kana kuti curriculum itsva uye vamwe vacho inyope. Mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Joe vanoti mashoko aya anoratidza kuti vadokora vari kure nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Umo varairidzi vari kukundikana kushandisa curriculum itsva iyi nekuda kwekushayikwa kwezvinodiwa. Dr. Joe vanoti pane kuti vadokora vamhanyire kushoropodza varairidzi zvakakosha kuti vaende kuvarairidzi vataure navo. Mamwe masangano ari kushoropodzawo mashoko anonzi akataurwa navadokora aya ndere Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nemutungamiri weprofessional educators of Zimbabwe waWilson Makanya ire nesangano ravo. Vachitaura pane mamwe mabiko akaitwa kuhurungwe kumashanaland west mazuva apfuura vadokora vanonzi vakati hurumende haizombozezi kudzinga varairidzi vanenge vasiri kushanda uye vari kuvhiringidza chirongwa checurriculum itsva iyi mabasa ichivatsiva nevamwe vakawanda chose vakapedza zvidzidzo vakatomirira mabasa. Studio 7 yakundikana kubata vadokora kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukura yataita na Dr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti vadokora pamwe chete nemutevheri wavo vamazima napemenendi sekretari vanonzi vautete Masango vanotuka varairidzi kuti varairidzi vane usimbe, varairidzi havaite basa, varairidzi vanota kuti nyukarikula misabudirira. Isisa tinoda kutaura kuri Zimbabwe vateri vande kuti murairidzi basa rake rinokwanisa kuti rishandike zvakanaka kana muzvikoro mune atinoti maresources matextbook. Pari zvino muzvikoro hamuna matextbook. Plazi tiri kuti vadokora pane kuti vamhanye kungoshora varairidzi vanofanira kuti vauye kuvarairidzi vataura navarairidzi varairidzi vataure kuti zvino hazvina kumira zvakanaka. Murairidzi munhu anofunga, munhu ari mucontrol yeclassroom anofanira kuti atihove mukanwa wekuti ataure zvaanofunga kuti ungadzidzisa sei matextbooks arimo.
Asi chii chiri kutadza kuti munge makatora matanho iyo yekutaudzana kubva pekutanga?
Chinongopa kuti tidano ndechekuti vadokora havana language yekutaurirana. Zvichibatsira kuti chinhu chiitike zvikuru sei muedukation asi kwese kwese zvinofanira kuti vanhu vatanga vagara pasi vataurirana. Ine rima harikondi chiuru charatimwa hachisanyinda matendera kurirawa mairi asi vadokora vanofunga kuti ivo chete ndo vanoziva vanoofisa big office vanofunga kuti kugara maonii
kufunga. Saka makasvitsawo here zvinyunyuto izvozvi kumahofisi emakurukota iwaya?
Hongu takanyora magwaro akawanda petition yatakatombonyora tikaendesa nekuparlamendi takatumira zvekare kuparlamendi chiita kuti tiaudze kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kana izvezvino varairidzi vari muzvikoro vatozi kuti mazamanishini atanga akamira sei vari kungotita asi hatina kana anozi maspecimen papers kuona kuti zvinhu sezvitange chivhunzwa sei.
Avanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Taurai Justice Sadza Uchi vanogara paPennsylvania apa muno muAmerica. Makadii mukoma Taurai?
Tinofara mukoma, imi makadini zvenyu?
Aiwa isu tirinani zvedu. Mukoma taurai tuda kuti timbo taurewo nezveupenyu hwenyu muri muno muAmerica muchienzanisa nekuZimbabwe. Mukati zvii zvakasiyana?
Pane mutsauko mukuru chaizvo. Ndinoona kuti kuno kuAmerica vanhu vakasununguka kutaura maonero avo nezvunhu nokuratidzira zvavanenge vasingafari nazvo. Zvakasiyana nokwedu kuAfrica. Ukataura zvinhu zvinenge zvichipukana nevanenge vachitonga kana vakuru venyika, unogona kuedzerwa wava kuchitox kana kunyangariswa kana kutorerwa hama dzako dzichirohwa paunenge washaikwa vachikutsvaga. Haugoni kuburitsa zviri pakati pomoyo wako kana kuratidza zvausingafari nazvo, kuratidzira zvamunenge musingadi munyika yenyu, hamugoni kuzviita. But kuno kuAmerica ndinoona kuti vanhu vakasununguka zvavasingafari nazvo maererano nematongerwo enyika, ingava mitemo inoiswa. Vanhu vanoratidza mwoyo wavo kuti izvi hatizvidi.
Asika kuna na Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica, vatungamiri venyika vakavanenge vachiti imi vechidiki munenge muchifurirwa nevekudzava kuti mupandukire hurumende, nekudaro ndosaka vachirambidza vanhu kuratidzira.
Hatigone kufurirwa nevekunze nokuti isu tinoona nhamo tichikura. Isu ndisu taishaiwa chikafu tichikura, ndisu takaenda kumakoleji tikaswera nenzara kumakoleji tichishaiwa chekudya, tikavamwe vakatadza kupedzesa makoleji nenyaya yekuti papa wakudiwa maschool fees. Vanhu vakashaiwa mafees, malona akakatwa. Vanenge varipo ndo vanoona nhamo yacho. Hondo iyi ndeyedu, saka tisu tinofanira kuirwa. Ndo patinozosimudzawo inzwi tichiti aiwa zvakwana, madima chakawo vamwe vanogona kutibatsira munhamo yatiri kuona. Saka inzwi redu patinorisimudza tinenge tine tarisiro yekuti rinzwikwe, rigamuchirwe, zvakashata zvatendekwa zvigogadziriswa kuti nyika ienderere mberi. Nokuti vaiva kumberi kwetu vakawana mukana wekudzidza, vakapuwa maloni, isu takatadza kusvina maloni. Tikaita enhamba yavanhu, high namba yavanhu vakaita madropout, vatadza kubhadhara. Vabereki vedu vanenge vachinetseka kutiendesa kuchikoro. Saka kana wachengetwa unofanira kuzochengeta mubereki wako. But kana nyika ichigadzira magraduate wekuti azotengesa majuice card, unochengeta mubereki wako sei? Ko kana mubereki akatora loan kubasa kwake kuti akuendese kuchikoro, achiti iwewe kana wapedza mangwana uzomuriritira, unomuriritira watengesa majuice card mangani?
Saka muchitarisawo maendero amaita kuchikoro, muri kuti panga pasina mari yekuti hurumende ibatsire vadzidzi, zvanga zvichikonzera matambudziko akaita sei?
Zvakakonzera matambudziko akawanda, nokuti isusu patakaenda kuchikoro maloni akanga asisipo. Ndobva mainvesta atanga kubhadharisa vanhu mari, saka mari yefees yaiyanga isingawaniki. Uye chikafu chaitengwa, unenge usina mari yefees, unenge usina mari yechikafu. Taishandisa US dollars anenge asingatowanikwi munyika medu. Saka zvinhu zvanga zvakationera kuti uende kuchikoro, nokuti unonzi ndinoda atyped assignment, unoitaipa neiwe hauna kombiuta. Kana waitaipa unokumbira munhu ane kombiuta, inoda kundoprindwa. Unoiprindisa seiwe wamboshaiwa mari yesadza, nokuti sadza raiita less than a dollar or ngati $1. Kuprinda maassignment kana uchiita maarts, vana history and development studies vaya, dzinenge dziri nyambo dzakawanda. There are so many pages involved. Unoprinda mangani, hauiti module one, unogona nge uchiita mamodule 6 or 8, which means mari aidi pakuti ukombaile maassignments, iwe uchikombala maassignments at least 4-5 every week. Yange yakati wandisira.
Asi iri dambudziko munoona richigadzirisika here muZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu hurumende kairi kuti haina kana kobira?
Zvinhu izvi zvaigadzirisika dai kwakuri kuti there was democracy in Zimbabwe.
Mave muno muri kutarisirawo here kuti munge muchienderera mberi nezvidzidzo zvenyu?
Hongu, ndinoda kuenda kumberi nechikoro. Ndinoda kuita zvandaishuvirawo kubva ndichikura, kuti kana ndakura ndoda kuenda kuchikoro ndoyakuitawo programu yangu yeaircraft engineering.
Saka kuMidland State University maita zvidzidzo zvipi?
Ndaita yainzi surveying and geomatics.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu mukoma taurai.
Zvakanaka, mava nezuva rakanaka.
Manga makateerera kubva kuna mukoma taurai Justice Sadzauchi, avo vaimbodzidza paMidland State University asi vave kugara muno muAmerica. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iyo zvino tokuendesa kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita na Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unondipa simba
ndingada kukurudzira vazhinji vezimbabwe ndiri kuti mamiriro akaita nyika yedu iko zvinezvi mamiriro ekuti tinofanira kuisa kuimba kwedu maningi kuna mwari kuimba namwari kuti mwari ndiye muvambi uye nemukwanisiri wekutenda kwedu pane maeconomic blueprints akawanda akazamwa chaizvo anosvika 14 kana kupfuura kunyika yezimbabwe asi ese wayo haana kukwanisa kuudza pfundiso saka tiri kuti vanhu ngavaise kunge kwavo kuna mwari vechekutanga vakwanise kuporesa nyika yedu chechipiri vanhu ngavadzidze kushanda nemaoko avo vachiita mabhidha woko akanaka akarurama asina ukopokopo nokuti hazvina kururama kuti timirire kuti nyika itange yanaka kuti tigotanga kushanda mwari anogona kutiropafadza semaindividuals kunyange tiri musituation yatiri panguva dzinoi saka tinofanira kurudzirana kuti tishande nemaoko edu nekuti mwari vanoropafadza mabasa emaoko edu ngatirege tingorivara tichingoti ha nyika haisina kumira zvakanaka saka ichingomira ngochema kusvika nyika yazoita zvakanaka mwari vanovimbisa mushoko ravo kuti vanokwanisa kuunza gohwo mukati meupenyu hwedu kunyange zvinhu zvisina kuenda zvakanaka hako chekutapi chatinogona kukurudzirana ndechekuti vanhu ngavadzidze kushanda muzvikwata zvikwata tisaita humbindi boga mukuita mabasa emaoko edu pamwe pacho zvinongoda kuti tikwanise kushanda in partnership kana kuti incollaboration nevamwe kuitira kuti unyanzvi hwedu hukwanise kunge hwakawanda hugounza pfundiso mukubata kwedu.
Makereke anozikanwawo zvakare Bishop Magaya achirerutsa ndima mune makaoma imomo kungava kuburikidza nekutaura iko kwamuri kuita mabasa ekubatsira nezvimwe imiwo nekereke yenyu zvii zvamuri kuitawo
right. Kereke yangu inonzi Grace Ablaze Ministries International asi zvatinoita kukereke ikoko kubatsira vanhu kuti vazive kuti mwari vanoshuvira chaizvo chaizvo kuti tikwanise kuziva upfumi hwakatipoteredza hatingati muchirungu to discover your locally available tisanyanya kudhipenda nemadonors nekuti madonors vaya vanhu vanobatsira vanhu vazhinji vacho vatomboitawo kubatsira vanhu kuita vachipa mari asi isu tine zvatinokwanisa kuita kutsvaga munharaunda dzedu kuti tione kuti zviwanikwa zvatinokwanisa kushandisa munharaunda dzedu kuti tikwanise kutsva vanhu vane pfungiso ndezvipi tozviidentifya izvozvo totanga kutishanda nazvo mwari vanotiropafadza mumaeffort iwayo.
Nhasi shoko ramungapa kurirawo vana vezimbabwe kubva mubhuku dzvene nderipi Bishop Magaya?
Zvandingada kushumira kuvanhu vamwari pazvara nhasi ishoko rinobva tama tisarema chapona papot kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 3 kana 4 bhaibheri shoko ramwari rinotaura tichiti izvo imimi mwari makandidzivisa mugomba guru guru mukandidzivisa mumadhaka akanga akasimba mukandigadza tsoka dzangu panzvimbo yakaoma mukakonzeresa kuti urenga hwangu hwandakanga ndinahwo hugobudirira makaita establish my going mwari ndikakuimbirai rumbo rukuru ndikakuimbirai rumbo rerufaro nokuti mwari makandipa dzidziro shoko iroro rakaverenga pazvara nhasi rinobudisa pachena hama dzangu muzimbabwe kuti nometa tiri musituation yakaita sei nometa tiri mugomba rakaita sei rakadzika zvakaita sei mwari vanovimbisa kutibudisa mugomba iroro mwari vatibudisa mugomba iroro vanovimbisa kutibudisa mumasaka mukati meupenyu hwedu unofanira kunge tiri musituation yausingazivi kuti ungabuda mairi sei unogona kunge uri mugomba rakadzika dzika raunogona kunge wakazvipinza nekuda kweuyanga hwako kana kuti wakazvipinza nekuda kwekusanya kwepepuka kwako asi ikozvino watendeuka wakuziva kuti aiwa mwari ndini mudzikiniri wangu kupera kuna mwari mwari vanokwanisa kuzvidzikinura kubva mumadhaka iwayo mwari vanokwanisa kuti dzikinuro zvekare kunyange muzvikwereti zvatakaita zvemu rekrod as long as taku
kuziva uye takatendeka kuti hatifanire kungopinda kana kuzvipinda muzvikwereti zvinobve kupinda muna taitereva mwari vanokwanisa kuti dzikinura kubva kumakugaiwai ndinakukurudzira kuti uvimbe namwari pazuva ranhasi jehovha vanokwanisa kukuvandudza ndodatisima mate achidimbo baba wedu zita rajesu kristu ndinokutendai nekuda kweupenyu hwevana venyu munyika yezimbabwe munamata muzita ramambo jesu tichitsiura mweya yese itsvina mweya yese yerima inobata mukati meupenyu hwedu ichitizivisa kuti tiwa nekubudirira kwedu inonamata mwari vekutenga kuti munyukure vanhu venyu pazara nhasi mujandaya dzavari mugomba guru ravari mumadhaka maari mwari mugoita establish the going of your people kuti zita renyu mwari dzokuzwa vanorwara vavaporese nezita rajesu kristu amen
Avanga vari Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International vari parunare muHarare ne Studio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu uye kakaimbwa ne Christ like choir. Iye zvino tokupai kambo shanyai kubva kuchikwata mbira dzenharira. Kambo kanokwezva vashanyi kanonzi shanyai kakaimbwa nechikwata mbira dzenharira kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro inhau zvakare. Bato reZANU-PF ropomerwa mhosva yekumanikidza vechidiki vekumaruwa ekumasvingo kubhadhara mari dzekushandisa kumusangano uchaitwa kumasvingo kwakare uye kuti vakwire mabhazi nemarori vachienda kumusangano uyu. Mamwe masangano evarairidzi onyunyuta nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo waLazarus Dokora ekuti varairidzi vari kuda kuvhiringidza waro wedzidzo utsva uye inyope. Nhasi manzwawo muchikamu chedu chechitendero huri kure yatakaita naBishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Sitandekile Mhlanga.
kuizika disenda bakuvi.